Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikunguru 3 2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Masoko avasanyatse kupe kaiti Zimbabwe Coalition masoko akatishungurudza nemhaka yekuti zvavakataura izvo zvinopesana nezviri mubumbiro redu remutemo.
Mutungamiri weZimbabwe National Army, Lieutenant General Anselm Namo Sanyatwe, voshorwa nekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika vachiti vanopikisa havafi vakatungamira nyika. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvine chivimbo chekuti makurukota ehurumende atora mhiko munyika iyi nhasi haasi kuzozviomesera. Vakaremara vanoti vari kusarurwa munyaya dzeminda. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapato anopikisa uye masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushora zvikuru mashoko ari kubuda pavhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande anonzi akataurwa nemukuru wemauto eZimbabwe National Army, Lieutenant General Anselm Namo Sanyatwe pamusangano webato reZANU-PF kunyanga North, vachiti ZANU-PF ichatonga kusvika madhonge amera nyanga uye vanogona kuita zvekumanikidzira vanhu semukuru wemauto kuti vavhotere bato iri. Bumbiro remitemo renyika haribvumidzi mauto kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Hatina kukwanisa kubata vasanyatwe mbune kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi tabata mutauriri wemauto Colonel Alpheus Makotore avati havataure nezvezvinhu zvinenge zvichitenderera pamadande mutande. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri werimwe sangano rinomirira masangano anozvimirira oga reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo.
Masoko avasanyatwe isu peCrisis in Zimbabwe Coalition masoko akatishungurudza nemhaka yekuti zvavakataura izvo zvinopesana nezviri mubumbiro redu remutemo iro rinoti vechiuto vanofanirwa kushanda vasingasarudzi kana kumiririra bato rimwe chete pamapato ese anenge ari munyika asi kumiririra zvido zveruzhinji rwevanhu kana kuti zvido zvenyika atingati pachirungu manational interest.
Muri kukurudzira kuti paitwe sei chaizvo apa vakumalo kugadzirisa nyaya iyi?
Nyaya iyi tiri kukurudzira kuti paramendi yedu nemamwe mainstitutions atiinawo muno munyika anosapota demokrasi tikukurudzira kuti vange vachitarisa nyaya iyi, asi zvikuru seiwo tiine chichemo kuoka resadhaki kuti tagara tichinyunyuta nenyaya yemabatirwo anoitwa basa nemauto mamwe vemuno muZimbabwe, zvikuru sei vanenge vaine zvidanho zviri pamusoro ivava. Vanopedzisira vakubuda musaga kana vachinge vafarisa vosvika pakuzoita zviri kunze kwebumbiro kana kutaura zviri kunze kwebumbiro remutemo zvinopesana nezvinodiwa nebumbiro remutemo. Saka tichifunga kuti isusu sadhaki ikabatiridza kuti nyaya yeZimbabwe itaurwe zvakanyanya poburitswa nyaya yeelephant in the room inova mauto edu enyika kuti anga achisiya kuona zvinhu zviri partisan omira nemainterest enyika, izvi zvinogona kutibatsira kuti ramangwana renyika ino rive rinobudirira zvakare mitemo iri ichitezwa mukati menyika ino.
Sema onirenyu chii chinopa kuti mauto arambe achipindira munyaya dzezvematongero enyika. Takamboona mushakabvu general zvinavashe vachitaura ivo kuti hapana munhu asina kuenda kuhondo anotora nyika. Tikaona vachiwenga vachitungamirawo mauto kupirigura hurumende yavamugabe. Takaonawo ivo vamunangagwa vachitombodomawo general Valerio Sibanda kuti vave nhengo yebato ravo mupolitibiro kunyange vanga vari mukuru wemauto.
Izvozvo zvinotishungurudzawo isusu, ndosaka takaramba tichitaura nyaya nemilitary reform muno muZimbabwe, nekuti tinozoona kuti vazhinji vacho vanopedzisira vaane mainterest ari personal, opedzisira mainterest iyayo ava kudarika mainterest ari national.
Mutauriri werimwe sangano rinomirira masangano akazvimirira oga reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMarvelous Khumalo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nhengo dzedare remakurukota muSouth Africa dzatora mhiko nhasi mudare reParamende kuCape Town pamberi pemutongi mukuru weMatare Justice Raymond Zondo. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vakamanikidzwa kuumba hurumende yemubatanidzwa sezvo bato ravo reANC rakakundikana kuwana mavhoti anodarika zvikamu 50 kubva muzana kuti riumbe hurumende riri roga. Kubazi rezvemukati menyika, Valion Schreiber vebato reDemocratic Alliance kana kuti DA ndo vave gurukota vachitsiva vaAaron Motsoaledi veANC ava vainge vari mumatare kwenguva yakareba vachida kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit zvidzoserwe kumusha. Asi zvizvarwa zveZimbabwe zvinofunga kuti zvinogona kunge zvapona nepasaka reshumba sezvo bato reDA ragara richiramba kuti vane magwaro eZEP vadzoserwe kuZimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Zininga weStudio 7 abata sachigaro wesangano reAfrican Diaspora Forum Dr. Vusi Moses Wanda kuti tinzwe maonero avo.
Nemaonero atiri tikuona kunge zvichaitika ndezvekuti avo vanobva kumapato anofanana neDA vakaita sana Minister of Home Affairs tinoona kuti vanenge vachatevedzera temo yavakaita pezvichifambidzana nekuti ivo vanofungei nezvevanhu vanobva kunze kwenyika sezvatanza nhasi vamioni vachitaura vana vaminista vehome affairs kuti mapemiti ese anofanirwa kuti akurumidze abude nenguva asatora nguva yakareba nekuti chimwe chinoonesa ndechekuti mapemiti akawanda anga asinga. Tinoona zvakare kuti vamuchamedzi vadzokera kuya kuhealth vanga vagara vari tanga tichibva navo tatosvika pana 2019 munyaya yekuti zvizvarwa zvekunze kweSouth Africa zvanga zvichinetseka kuti zvoende kuchipatara vasingabatsirwi nekuti vanga vachifanira kuti vabhadhari vasati vaona rubatsiri. Saka tofunga kuti nyaya iyeye yaakuzotanga zvekare.
Zvino nekuwanda kwakaita zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa zvochiitawo sei kuti ugaro hwazvo hurambe hwakati tsvikiti munyika iyi?
Zvatinotsinisira ndezvekuti ugari chaihwo tinoona kuti tichatombonzwa kuti minista vatsva vehome affairs vachaita sei nekuti vana vezimbabwe vanga vagara vachingorarama nematambudziko iwaya. Asi ranga raneta zvikuru idambudziko remapepa aya, uye pane vanhu vane kodzero dzekuti vashande mapepa abatsire asi vasingachagoni kuendera mberi vachishanda vachiwana zvese zvavanofanirwa kuwana sekuvhura mabhank account nekurenewa madrivers license nemapepa emotokari nekuti pese pavanoenda vanenge vachisvika vachinzi kuti aya mapepa enyu aka
kana muine mazwi amungape zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa mungavakurudzira zvipi panguva ino?
Chatinokurudzira ndechekuti zvizvarwa zvemuZimbabwe vaya vanga vane masailam vamwe marefugee nekuti pane vakawandawo vari munyaya idzodzo dzemasailam nemarefugee amwe anga apexpire kuti ngavamutsigire chero vanga vasina kumudzira nenguva nematambudziko anga aripo nekuti tanzwa minister of home affairs vachitiwo aiwa vachashandira kuti home affairs ishande zviri pamutemo uye iite zvinhu nekukurumidza. Kana minista vachitaura chokwadi kuti vachateedzera mutemo tinoona kuti nyaya yekuti vanhu vagarisa nguva yakareba muno muSouth Africa ingangochinja iite kuti vanhu vapiwe mapermanent residence.
Vanga vari sachigaro wesangano reAfrican Diaspora Forum Dr. Vusi Moses Wanda vari parunhare kuJohannesburg South Africa naIvan Zininga weStudio 7. Mamwe madzimai akaremara ari kuchema-chema kuti ari kunyimwa mukana wekuwana minda. nzvimbo dzekuvakira dzimba kana mabhizimusi zvopa kuti vagare vari vekupema vasingawane mukana wekuzvisimudzirawo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nemusi wesvondo pamusangano wekukurudzira kuti kodzero dzemadzimai dzekuwana mhinda dziremekedzwe, mukuru weZimbabwe Women and Corruption Trust kana kuti ZWACT amai Sandra Vimbai Matendere vakati madzimai akaremara ari kusarudzwa pazvirongwa zvekugoverwa kwenzvimbo dzekuvakira vachinzi havana mari yechibatiso.
Nyaya dzakabuda ipapa ndedzekuti madzimai akaremara anowanzotarisirwa pasi sezvo vachinzi havakwanisi kuzvimiririra uyezve havana kwavanokwanisa kuzowana mari zvinozoita kuti vatarisirwe pasi varege kuzopiwawo mikana inonga ichipiwa vamwe, mazita avo orasirwa kuri panonga pachinyoresewa vamwe kuti vagokwanisa kuwanawo mastenzi.
Muimbi muzvare Deutrich Manyepo uyo akaremara gumbo anoti ave nenguva akamirira kupiwa pekuvakira kunyange akanyoresa zita rake sezvinokurudzirwa.
Ndatiwo nenguva yakareba handichatombozivi, have lost count. Ndatiwo nenguva yakareba isingatomboiti zvingonzvere pawaiting list, takakuisa pawaiting list saka chazokufonera kana pande lend, but then hapatomborina kana reply, ndakangomirira izvezvi.
Sangano rinomirira kodzero dzevakaremara reMasvingo Albinos Trust muzvare Agnes Grune vakurudzira makanzuru kuti vavasiyirewo chimwe chikamu parutivi.
Saka tiri kuti isusu pari kupiwa minda, pari kupiwawo mastenzi, pari kupiwa misika nemakanzuru edu, ngavaisewo kota system kuti kana mastenzi ari 20, 5 wakaenda kuwomen with disabilities, 3 akaendawo kuwomen with disabilities, tikwanise kuita, tikwanise kushanda, nokuti vazhinji vedu titori mabreadwinners kudzimba dzatinogara, titori mabreadwinners mumafamilies edu, saka tinodawo kuti tiwane pakasununguka pokuti tigare.
Asi vachipindura meya vedhorobha reMasvingo vaalec tave vanoti vanoremekedza vakaremara uye pose pavanotengesa nzvimbo dzekuvakira dzimba vanovasiyira zvikamu 10 kubva muzana.
Sekanzuru yeguta reMasvingo takaona zvakanaka kuti zvakakodzera kuti every time patoita allocation yemanew residential stands tinopa chikamu chimwe chatoti it will reserve 10% of those stands towards people living with disabilities. Saka tinokoshesa zvikuru vanhu vanorama neurema, and it will also be going to be my driver kuti ndiroroshura kuti dei tatowedzera chikamu ichocho from 10% to 15%.
Pastor Kava Mgwadi vaimbova mudzidzisi uye vasingaoni vanoti madzishe nemazabhuku anofanira kupa vakaremara mukana nekodzero yavo.
So tinokurudzira madzimambo namazabhuku makanzelazi edu mumadhorobha pose pose kuti vasasiyawo madzimai akaremara pazvirongwa zvine chokuita nelendi, ingava yekurima, ingava yemastend pokuvakira, ngavavapewo mukana.
Mukuru webandiko rinoona nezvevakaremara mubazi rezvemagariro evanhu munyika Dr Christine Peter vanoti urongwa hwenational disability policy unosimbisa kuti vakaremara vasasarudzwe pakuwana kodzera dzavo.
Tine mutemo wenyu wedu, bumbiro remutemo wedu ratingati policy, yatinoti national disability policy. Saka policy yedu iyi inotiita kuti tive negwara ratinotevedzera pane zvese zvingava zvekudzidzo, zvingava zveutano, zvingava zvakasiyana siyana.
Asi vakaremara vakawanda vanoti kunyange urongwa uhu huripo, mapazi ehurumende pamwe nemakanzuru havahuremekedze sezvo usiri mutemo wakapasiswa nedare reparamende. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe anochengeta nyuchi kuPretoria, South Africa, Lulu Lehlape, anoti donzo rake nderekuti adzidzise vanhu nezvekukosha kwenyuchi uye kudzichengetedza sezvo dzave kutyirwa kuti dzinogona kuguma dzatsakatika zvachose nekuda kwekuurayiwa nevanhu. Asi Lehlape anoti nyuchi dzakakosha zvikuru munyaya dzekurima nemamiriro ekunze. United Nations iri kunetsekana zvikuru nekurudziro yemauto emuIsrael yekuti vanhu vabve mune dzimwe nzvimbo dziri muguta reKhan Yunis neRafah. United Nations inofungidzira kuti vanhu zviuru mazana maviri nemakumi mashanu vari munzvimbo idzi. Sangano United Nations rinoti hondo iyi yakanganisa zvikuru kubatsira vanhu nechikafu muGaza ikati Israel inofanira kushanda nayo kuti vanhu vasayaure nenzara. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nhasi tine hurukuro naDr. Kudakwa Shetuwe vari kuNew Zealand pamusoro pebhuku ravakanyora riri pamusoro peupenyu hwavo munyika mbiri dzinoti Zimbabwe neNew Zealand. Bhuku ravo iro rinonzi An African Boy in Aotearoa, New Zealand, uye vanoti riri kutambirwa zvakanaka chose nevana veZimbabwe pamwe nevamwe muAfrica riri kuwanikwa paAmazon. Pamusoro pekuve munyori, Dr. Tue vanotungamirawo mabasa ekuunganidza rubatsiro rushitumirwa kuvana veZimbabwe vachishanda nesangano reZimbabwe Rural Library Schools Trust. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro pebhuku ravo neupenyu hwavo.
Muchidimu ndinongoti izvo machengeterwo nemarayiro wandakaitwa namai vangu mubuya Tue kana gogo Tue mai Peter vakandidzidzisa kuti ukabatsira nherera nechirikadzi kana kuvamirira unenge wadenha Mwari kuti vakuropafadza. Saka just felt kuti ndigandidi ndinyore upenyu hwangu, nekuti upenyu hwangu ndakakora nechishupika zvikuru kwazvo. Dai pasina mai vangu vaita maricho kuti kwanise kuenda kuchikoro tiwane chekudya nechekupfeka, zvaitiomera kana kufunda ndingasamboenda kuchikoro inini nemasiblings angu kana kuti nevakoma vangu vezvinekasisikedi kwekupedzisira tingasamboenda kuchikoro zvachose. Saka ndakaona kuti no, reganiyore bhuku pangota munhu anegura kunge aine upenyu hwakaita sehwangu, asi munhu kaushingirira uyezve kana Mwari vachinge vari pakati pazvo yavanoti nechirungu the God factor kana chinge iripo, zvinhu zvinofamba.
Tinoona kuti bhuku renyu riri kubata upenyu hwenyu munyika mbiri, Zimbabwe neNew Zealand. Makazvikwanisa sei izvi?
Ndakaona zvakakodzera pandaitsanangura upenyu hwangu kubva musoro ndakazvarwa kusvika pandakazokwanisa kuya kuno New Zealand. Ndakakura muZimbabwe ndobva ndatsanangura nezvakaitika kuZimbabwe muri upenyu hwangu, uyezve ndauya ukuno ndikagodonda nekutsanangura zvandakapinda mazviri ndiri muno New Zealand. Maropafadzo nezvimwe zvazvakaoma makukutu nemachallenges muupenyu.
Bhuku renyu Dr. Tue riri kutambirwa sei nemhuri yeZimbabwe?
Bhuku iri riri kutambirwa zvakanaka chaizvo nemhuri yeZimbabwe vari muno muNew Zealand. Pandakanyora bhuku iri takati ainonzi nechirungu launch capital city yeNew Zealand munonzi muWellington, vanhu vakatenga uye vanhu vakauya vakatsigira zvikuru sei vana vemhuri yeZimbabwe nevanobva kuAfrica. Even ivo muno muNew Zealand vanga vakawanda vaka vakatsigira. Within an hour takatengesa 105 copies. Ndiri kutengesa mabhuku kuno nemari yeNew Zealand $40 a copy. Asi bhuku raka auctionewa rekutanga rakatengwa ne $200 New Zealand dollars kopi mwe chete, vechipiri rikatengwa ne $150, $100 pe kopi anga kawanda. Ndingangoti vanhu vaidonata vachiti aiwa tinotenda nebasa guru ramakaita, saka ndinotenda mhuri yeZimbabwe.
Kunze kwekunyora mabhuku, zvii zvimwe zvamunoita?
Ndiri kuwanikawo ndichibatsira kumusha vanotambura akaunti nherera. Pane zvikoro zvatiri kubatsira kumushaini nemudzimai wangu zviri mubhuku iroro. Takabatsira vana vaigona zvikuru asi vanga vari nherera pachikoro chinonzi Chigware Primary School iri kuSangati inova mudunhu ratiri kugara zvino. Takazotama kubva kuMondoro tikaenda kuSangati, saka takabatsira ine mudzimai wangu nevana nemhuri yangu tikabatsira mastudents. Tinotumira mabhuku kumusha. Ezvinezvi ndiri deputy chair of the Zimbabwe Rural Schools Library Trust iri kuno kuNew Zealand. The deputy chairperson of the New Zealand chapter. Tinemo chapter iri kuAustralia neimwe iri kuZimbabwe ikoko. Saka tinotumira mabhuku. So far takatumira makago maviri, tikabatsira more than 100 schools. Ndakazvinyora zvakare mubhuku, saka ezvinezvi panditi nekago yasara kuti titumire kuZimbabwe. Matinguva ndinoona kupi nguva inonetsa, asi kana une shungu neyatinoti noble cause and an objective kuita zvimwe zvinhu, aiwa Mwari anoti wanoso mukana wekuti ponguva kuti tikwanise kubatsira nekuti tingaite sei.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe Dr. Kudakwa Shetuwe vari parunhare kuNew Zealand neStudio 7. Muchikamu chedu chatunotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa kunetsana kwave kuitika mubato remaDemocrats panyaya yekuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vokwikwidza here musarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi. Vamwe vanoti vaBiden vakwegura nekudaro vaive kufanira kusiyira vachiri kutemwa dzinobva ropa, asi vamwe vachiti ngavarambe vari mundima. VaBiden vave nemakore makumi masere nerimwe ekuberekwa. Vakawanda vanoti havana kunyatsofara nekupindura kwavaiita mibvunzo pagakava ravakaita nevavari kukwikwidzana navo vaDonald Trump vebato reRepublicans. Mamwe mapepanhau ave kutonyora kuti vaBiden vanogona kuregedza kukwikwidza. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vaimbovasa chigaro weZANU PF mudunhu reAmerica, Dr. Frank Guni.
Nyaya yezera raBiden inyaya inoonekwa nemunhu wese kuti iri pachena kuti vaBiden vamunhu akwegura. Uyezve kana takatarisa mitemo yesarudzo yebato remaDemocrats, zvitori kwavari ivo vaBiden ndo chete vane kodzero yokuti vataure kuti havachakwanisa, nokuti ndivo vane madelegates, ndo vakanzi nevanhu vemumatunhu ese ndo vatiri kuda. Saka tinoona sekuti kuti maDemocrats vapinze mumwe munhu mutsva pari zvino, nguva yacho ndo pasisina, nekuti asarirwa nenguva nemwedzi mishoma kuti ende kusarudzo yemuna mbudzi. Saka maDemocrats vavapa nguva yakaoma. Chandinoona ndechekuti maDemocrats vaita chirwirangwe vobatsira vaBiden vachivanhatsurudza, uye kuti kutaura kwavo kuruzhinji pajikerero kuve kushoma, nokuti ndo zvinoita kuti vaonekwe kuti mukuru uyu wava mutana.
Asika vaguni vamwe vanenge vari kuti kunyange vakasarudzwa vanokwanisa here kuti vazopedze makore acho mana avanenge vasarudzirwa, kana kuti rinenge radambudziko zvakare?
Aiwaka, toda kuti vanhu vaziyeka kuti kunyange vaBiden vakasarudzwa, tomboti vabudirira vakunda vaitwa mutungamiri wenyika zvakare, nyika haitongwe nemunhu mumwe chete. Kune mutevedzeri wavo amai Kamala Harris, kune zvipangamazano zvavo, kune makurukota ehurumende, ndo vanenge vachibatsira kuti nyika ifambe. Pasi rese hakuna nyika inotongwa nemunhu mumwe chete kunze kwekuti atori madictatorship. Even kumadictatorship ikoko kune vanhu vanenge vachitotsigira dictator iyeye, ndo vanenge vachibatsira kutonga nyika.
Asi ivo vaTrump havasiwo kachikomana achidiki, sei vanhu vasiri kutaurawo nezvezera ravo?
Tingati vaTrump pamaitiro avo, mafambiro avo nematauriro avo zvinooneka kuti vachiri kuzvinzwa, uye pane musiyano mukuru tichienzanisa navaBiden.
Vanga vari vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vaimbovesa chigaro webato reZANU PF mudunhu reAmerica, Dr. Frank Guni, vari parunhare muno muWashington DC naBlessing Zulu Studio 7. Munhau dzemitambo, Zimbabwe Olympics Committee kana kuti ZOC inoti yambomira kuzivisa mazita evachamirira nyika kumakwikwi eOlympic Games kuParis kuFrance gore rino, sezvo ichiri kumirira kunzwa kubva kusangano reInternational Sports Federation kuti ritsinhire vakakwanisa kubata nguva dzinodiwa mune mimwe mitambo. Mutungamiri wekomiti yeZOC Vatavani Gonye vanoti pari zvino pane vatambi vashanu chete vakwanisa kubudirira kuenda kumakwikwi aya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 navaGonye.
Tichitarisa timu yeZimbabwe iri kuenda kuParis, tingati isusu iko zvino mamiriro atakaita tine vamaathletes anoita 5. Mashanu, Isaac Mpofu wemarathon, men's marathon ndiye akatanga kuqualifya, ndokuzoteerwa naStephen Cox anoita inonzi men's single sculls rowing, ndokuzoita mutapiwa Makarau sprinter anoita 200 meters ndivo vamwe vaqualifya, achiteerwa naRutendo Nyahora anoita marathon women, kozoita vachishanu ari anonzi Makanaka Ishe Charamba iyewo futi ari mumanyi we200 meters sprint men. Ndo vanhu vatinoti izvozvi ndo vaqualifya.
Muchange muri kudoma timu iri kuenda kumaOlympics izere rini?
Patasvika iko zvino inguva yekuti maInternational Federations anoita seswimming neathletics negolf vaakutarisa marankings vochiona kuti panhamba dzevanhu vakwalifya nemaathletes marankings vanokwanisa kuva vachipinda vangani. Ndo zvatatomirira taifanira kuve tichitaura nezvetimu yedu mangwana, but zvinhu zvatazomuvha forward kuti tozotaura next week.
Mungati vatambi veZimbabwe vagadzirira zvakanaka here?
Tichiri kufinalize mapreparations, but ingati izviko zvino ndo mamirira taita. Ende tichitarisira kuti vese vandambotaura kana munhu achikwalifya, toti ndikatarisa wemarathon munoziva kumanya kwaanga achiita, achiita matop 10 achisvika kuchinzvimbo chakadaro mumacompetitions aanga achiita, munhu anenge ari papo anenge ane mukana wekuti anokwanisa kusvika mumafinals nevakomana vese vema200 vachimanya under 20 seconds. Vanhu vekuti tinongoti isusu vakangoita zvavagona tinenge tichitenda, vavazosvika kumamedal tinototendesa senyika nekuti vaita zvavanokwanisa kuita. Zvino hatisi kuda kupa pressure kumaathletes, but tinoziva kuti vanogona kuwina vachisvika mafinals vakazotiwanira mamwe medal, zvinhu zvinenge zvakanaka chaizvo.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Olympics Committee Vatabani Gonye vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunhare muHarare. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Taita dambudziko kumudunhu remperengwa central mashe mazofa kudhibha remutuzubwe, ng'ombe dzinodhibha padhibha remutuzubwe, ng'ombe tariri kufigwa nong'ombe zvisingaiti, ndarasigwa nong'ombe nhatu muvhiki rimwe chete. Chikonzero chatinofungidzira chirwere chakambotikuira ng'ombe guru rapera chadzoka zvine simba zvakare. Tinourombo kuti gavhumendi yakatipa mushonga ng'ombe dzikandobayiwa kumadhibha akasiyana siyana, asi isu dhibha redu remutuzubwe pakaita nyanya dzakada kubhadharisa vabereki. Saka vabereki vazhinji havana kunge vakwanisa kubayisa ng'ombe dzavo nekuti paidawo kubhadhirwa mari pang'ombe $2 pang'ombe. Saka chakaitika ndechokuti vanhu vakatadza kuwana mari iyi. Saka tiri kufirwa nong'ombe zvisingaiti, zvokuti dai gavhumendi yatibatsiravo please yapindira, vaitawo ongororo kuti chingava chirwere chipi ng'ombe dzedu dzabatsirikana.
PaStudio 7 apo mamukazei mamukazei. Aiwa, munyika munotazorwadziwa manje. Zvaibvira vanhu ambotita Mwari ambotitirawo nyasha panamunanga kuwana plani yekuita nemurume uyu. Haana kana hanya nesu kana kahwani. Ari bhizi kutuka maNGO apa ari kupema futi mari kubva kwaari. Unoshaya zvari pfungwa dzake chedziri kubva papedzienda papi. Kwozoita vamwe mapenzi rakachitaura zvavanoda chitee chamisa apera, haana pfungwa, haana makwaliti dzekuita lida. Vada kuti afere, vada kuti timuzitaura were, vada kuti asimukira sei, vada kuti aite sei chamisa wacho. Chechivazari mazana anenge achitumwa zvavo kuti aondonge musangano wedu hazvina mhosva izvo. Mwari ndiye nevanhu vake. Akataura president wedu akati God is in it. Ndatenda zvangu.
PaStudio 7, PaStudio 7 mamuka sei nekuswera vashamarari veStudio 7 mose. Ndipewo zvemukara nimbotaurirawo zvemurume anonzi Tsanyatwa uyo kuti chanofanira kuziva ndechekuti hakuna chisingaperi. Mugabe waizviita zvaari kuita izvo achiti ZPF aizofi akabva pachigaro inini ndichiripo, asi Mugabe wacho hakusina. Saka Tsanyatwa ka zvavanoita izvo zviri kupera manje manje. So vana veZimbabwe tanoita kudzivirirwa nekuti makarwa hondo, makaita masoja mukazodini, nesu tiri masojawo togona kuto kubvisai pachigaro futi. Saka musambofungawo kuti munofa muchitonga vana Tsanyatwa muchiita zvamuri kuita vanhu muchipusisa vanhu. Saka musambotyurira vana Tsanyatwa, ziva kuti hapana chisingaperi Tsanyatwa wena shamwa. Ndatenda zvangu. Ndiri cheni champion mulambo pajobheki apa.
Studio 7 harigani mbokukwazisai mhuri yeZimbabwe kwese kwamungadai muri. Ndichiti Mwari vakiitire zvakanaka. Ndoda kutaura hangu panyaya yevanhu veSADC vari kuuya muZimbabwe. Sekuziva kwedu ndofunga Munangagwa paari ipapo hapazi pake, ende ari kuzviziva kuti haaifanira kunge ari ipapo. Saka kodzero dzevanhu dzese dziri kutyorwa idzi kutoda kugara avhundudzira vanhu kuti pachazoya veSADC pashava hwana chati bofu. Asi izvo zvaiva zvakare, vana veZimbabwe tangwara takuziva marights edu. SADC iri kuuya takatoimirira kuti iwe takatoimirira, ndopamuchazoona kuti vana veZimbabwe vakangwara takuziva marights edu isusu patakadzvanyirwa pakwana. Izvezvi nyika ine nzara, vanhu vari kudya kamwe chete pazuva, vana chivhayo vachiita zvokutamba nemari yenyika zvavari kuita zvavasingasungwi. Iwo ukataura kuti tashatirwa nenzara munyika medu, vari kuita uhori chimbomirai wosungwa.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina divi ratakarerekera. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk Diaspora Forum nhasi na8pm, apo tiri kutarisa nyaya yekutoreswa mhiko kwaitwa makurukota muSouth Africa uye zvakunoreva kuvana veZimbabwe. anokoneka nemufaro jini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusemwina Taboka Ncube.